ngwanye wendo urhu we mumelele we institution panye ze zwirango ne ukama wa zikodzero asi dambudziko riripo ndere kuti kurese zvabwe iri kungotsvaga manyau dzamukanwa ekuti inzwe mashoko anogona kuifadza iyo pasina zviripo zvinobatsika zvingaite kuti upenyu hwevana vezimbabwe huvatsike huve nepunduso nekuti tinoziva kuti iko zvino kubva mapinda hurumende yamunangagwa zvirango zviripo zvakatemwa zvakanangana nevanhu vanotungamira pane zvemitemo nevamwe vakadomwa panyaya dzeuoni izvozvo hazvigone kuti zvibikwe kana kumira nenyaya yekuti kwauya nhume yabva kuunited nations vanhu vane simba rekutseketudza zvirango vanhu vari pasi pezvirango vakataurirwa kuti vasimudzire kodzero dzevanhu
tichitarisa iko kuuya kwaamai Johani kwakakosha zvakadii kuchimiro chenyika
kunobatsira kuti kana vachinge vauya vakaona vakapa zvavari kuvakurudzira zvikagadziriswa kana zvikazadziswa zvinogona kusimudzira chimiro chenyika asi chakanyanyisa kukosha chinonyanyisa kusimudzira chimiro chenyika kuri kuona kuti mhuri yenyika iyoyo vana vezimbabwe vanobatwa sei pamberi pemutemo kodzero dzavo dzinochengetedzwa sei nenyika yavo ndo zvikuru iko zvino tinenge tichinzwa nyaya dzekuchema chema kunenge kuchiita mhuri dziri kwamutoko dziri kuuzumba nenyaya dzekuti vari kubiswa mumisha yavo kuti kupinde vanopinda vachichera matombo egranite tinozwa kuchema chema kuchipinge zvimwe chete kuchirezi kuchinonga zvimwe chete kuhwange kudinde zvimwe chete saka izvozvo zvinotariswa panyaya yechimiro chenyika kunyanya
tiri kuona kuti kuuya kwaamai Johani hakasi kutanga kuti nhume yeUnited Nations inge ichiuya kunotarisa nyaya dzekodzero takaona amai Anatibaijuka vachiuya muzimbabwe muna 2005 pane zvazvinoshandura here
kuti paite shanduko hunge hurumende ichitenda kugamuchira zvainenge yataurirwa kuti iite iko zvino hapana shanduko yatina nyaya yekutarisira nekuti tinoziva kuti dzimwe nhume dzakauya kubva kunguva yaamai Tibaijuka dzaitaura kuti itai zvakati nezvakati 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 asi hazvina aiteerera saka zvinenge zvisina